Anamai mazipira ere kuti musinongere Zimbabwe.
Vachitaura nhasi muchinoi pamahofisi avo mushure mekunge varambidzwa nevakuru vechikoro vepachinoi University of Technology kana kuti CUT kuchinoi Training Center kuti vasangane nevadzidzi pachikoro apa, vatsvangirai vati zvakakosha kuti vechidiki vabatane zvisinei kuti vakadzidza here kana kuti kwete, nekuti matambudziko avo akaita sekushaya mabasa akafanana.
The academic youth, which is the student council, nevamwe vasina kuenda kuuniversity vari ma youth, tiite maprograms akafanana, because I think the challenge that we face is equally the same. I'm glad that Vabvondo has managed to build that capacity in my youth, because the future rests with the students.
Vatsvangirai vati bato ravo rinoshushikana zvikuru neupenyu hweuranda huri kurarama vadzidzi muzvikoro zvepamusoro. Vatsvangirai vanoti vadzidzi vari kushaya pekudzidzira pakafaranuka, kushaya zvekudya zvakakwana, uye vanoti vanoshushikana zvikuru nevadzidzi vechisikana vari kupfimbirwa zvekudya muzvikoro nevadzidzisi.
Here is the challenge. Tine munhu anonzi Jonathan Moyo. He's supposed to be looking after your interests. But I don't know kuti vane policy here yekuti how do we look after our students? How do we look after the future labor market specialists vatiri kutraina muma university? Ndandiri ku MSU where 5,000 students are crammed into a mining compound vachimanikidzwa kutenga sadza re$1 from those very same people, ZANU-PF business people, who have to exploit vana vadiki vakada. The same complaint about sexual harassment by students, by female students, is prevalent throughout the university, throughout the country. Now, unenge uine mwana uchiti ndine mwana ari ku MSU, ndine mwana ari ku CUT, ndine mwana ari ku university. When the dignity of that female student is being undermined because hapana chaanenge ainacho. Ngekuti ndakaisa mwana ku university, the preoccupation is something else.
Mumwe mudzidzi muzvari Johani Mamombe vati kuti zvinhu zvinake munyika, vechidiki vanofanirwa kuenda neuwandu hwavo kunovhotera bato reMDCT kuti muve neshanduko muzvikoro.
Tichiramba tichingobirirwa tinosvika rini? But imi mastudents, we are the youth, we are the vanguards of democracy, we should defend our vote. Handiti ndozvakasirwa nemadzitate eguru edu kuhondo, handiti kuti tisunoka independence iri kuti tiri kucelebrata. Are we really independent? One man, one vote aichemerwa, but izvezvi up to now tiri kudzvanyirwa naRobert Mugabe neZANU-PF yake.
Vadzidzi vanga vakawanda kudarika mazana maviri vanoti vachatanga kuratidzira muzvikoro zvepamusoro pamusana pekushaya pekudzidzira pakakwana pamwe nekukwidzwa kwemari yekudzidza. Vatsvangirai vati vanotarisira kusangana nevadzidzi vepazvikoro zvepamusoro munyika mwedzi mishoma iri kutevera. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga kusangana kwevadzidzi nevatsvangirai munyika kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.